Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumuri yavamugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano namai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongovachengeta nesvondo asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura. Ndototi ndataura naamai tawirirana yovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vamunangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nhengo dzepolitibhuro vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi sematauriro azoita mutauriri wemhuri yavamugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakonanganga murapwa achida.
Pfungwa dzehurumende, pfungwa dzepolitibhuro yezanupf amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yekwamugabe mhuri yekwakariga mombe nakushungu zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi nepurogiramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta purogiramu yanhasi nepurogiramu yamangwana nepurogiramu yemusi wesaturday tichidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo. Saka ndopatasvika.
Mashoko aya atsinirwawo nemwe muzukuru wavamugabe valiyo Mugabe pavataura nestudio 7 asi vachiramba kutaura kuti vamugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Hapana kuriranwa nehurumende nemhuri. Mhuri ichi nepozisheni yayo yekuti programu yehurumende ngaipere musi wesaturday ivo kana kuti svondo ivo vanozotora mutumbi ndivo vanozoziva zvokuita navo nokuti vada kuchengetedza machengetero avari kufungwa zvavanogona kuita.
Tavabvunzawo kuti vamugabe vacharadzikwa saishe here.
Vamugabe vanga vari mambo. Vanga vari mambo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navamunangagwa ave makara asionane. Mhuri yavamugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vamunangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vamugabe vachirwara. Vamunangagwa vativo mumwe muteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Studio 7 yabatawo dzimwe hama dzaamai Grace Mugabe dzabva kuChivhu.
Indodzi mai chodyiwa ndinotova muroora waGrace charasikirwa navamugabe. Vamugabe vakatiitira zvakawanda ende zvatisingambokurukuri ende vakatotidzidzisa kushinga kusatya nyange zvikaoma sei tikuramba takangoshinga nekuti vakatotidzidzisa kuti vanhu vanofangwa kurima upfumi hwedu huri pavhu tinotofangwa kutova. Vakatoti fanwa itorimai saka hatimbotyi nyange zvikaoma sei totoramba takatoshinga. Vakatotidzidzisa kushinga nyanhamo hatichamboitiki kuburikidza naivo vamugaba. Vakatishingisa tiri vanhu vakatoshinga izvozvo zvatimbotyi kana chinhu chinhu nekuti baba ava vanga vari gamba vavasingashishidziri dai anga ari mumwe munhu dai nyika iyoyo yakatotorwa nekushishidzirwa nyange nesuwo hatifanirwi kutya hatimbotyi.
Tabata vamwe vati vamugabe vakavabatsira zvakanyanya.
Indonzi maideshi ndabva kuChivhu tiriokana tezvavo taya kuzochema mukwasha wedu ushungu zvaakatiitira zvakawandisa asingaverengeki zvekuti tarasikirwa paupenyu takapiwa ngoro tikaendisiwa vana kuzvikoro zvikoro maapatopu zvekuti singaisinambopinda bati nezvaakatiitira kuita maapatopu tese takapinda chiko tikakwanisa kunhurika kuriritira vana vedu neso tikaendawo tikasvikawo mapu olevels hatai tisingakwanisi kusvika zvekuti kwaingoenda vana vehuzvi kumaningi kumaboarding schools but isi takakwanisa tikazokwanisawo vana vedu vakaenda neurombo hwedu mashoma yataiwana yo tikaendesa vana vedu vaane zvekuita mukati meupenyu taipiwa mafertilizer mahara tichirimi tichipiwa matrakita ngoro takapiwa kusaidhi kwedu zvekuti tarasikirwa paupenyu kuti dai tawanawo gamba rakangoitawo saiyeye tofunga zvingangotinakira.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavamugabe. vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navamunangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi, vamunangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa Madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita chinopesana nemwe hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuKazvimba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambomakookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi unoshwanzi ndakatenga madzimambo api. Vakauya vakaona zvakanaka naka. Uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe munoita mashoko eyo atinofanira kuteera.
VaMunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.